Yeah, Blessing na wewe ripo ndiye kuti pamugano we Makoni Rural District Council ni Mutasa Rural District Council ku ward 13 ye Mutasa Central nzimbo inonzi St. Barbara's mubuku ra mutetwa. Pane na wewe kuti pane wa uyu akambouya zvinonzi pane nguva from 2015 pane vanhu vaiva vachimbongorora matombo ari mugomo. Asi gore rineri panguva ya lockdown pane vakazouya vacharakidza kuita serious. Pane murume anonzi Innocent Mutsiwegota, ndizuri ndiye muimbi here kana kuti umwe ngofanana kwemazita, akauya akatora masembo mugomo akadzoka nawo kwaakadzoka aine mapepa airatidza kuti vakapiwa mvumo yekuti vange vachitsvaga matombo egranite, black granite.
Vaitsvaga pagomo rinonzii?
Mugomo rinonzi rekwaGutu. Saka dambudziko ratiinaro nderekuti nezvatiri kuona zvakaitika kwaMarangi, nezvatiri kuona zviri kuitika kwaMutoko Kasike Village, nezvakaitika kuChilonga community dinde, you know, tine maproblems emacommunities mazhinji akasangana nedambudziko mushure mekunge nzvimbo yavo yawanika zviwanikwa. Saka dambudziko ranga richiitika kuarea iyoyo ndezvekuti vanhu vakatanga kubvunzana kuti zvichazoweiko kana vari kuti vari kutsvaga kuchera black granite vakabudirira, uyezve kana vakatopiwa mvumo sekuya kwakaita nevakomana vacho vaine mapepa. Ndopo vakazotibatawo ndikadaidzira musangano kuti ndisangane naishe nemasabhuku ake nakanzela kuti tinzwisisane secommunity kuti kana paine development inoda kuti iitike panzvimbo tigare tanyatsa kujekeserwa kuti ichazoaffecta positively community sei uyezve ichazoaffecta negatively sei.
Pana here mitemo iripo yekuti vanhu vanenge vachingoziva kuti kana pava kuda kuitwa urongo wakadai panoitwa izvi nezvizvi, zviri kufamba sei chaizvo?
Sekuziva kwaku Blessing kuti paitwe project yemining kana any other development panodikana kuti patange paitwa yatinoti environmental impact assessment. Muongororo yataita nzvimbo zhinji ndeyekuti chidanho ichi chiri kujambirwa zvakanyanya, macommunities haasi kuconsultwa, haasi kubvunzurudzwa, haasi kupawo pfungwa dzavo pane zvinenge zvichiitika. Vanhuzongosangana nedambudziko rekuti vanenge vaunzi chitamai nekuti paita investor auya aroda kuita operation inounza mari kuhurumende. Asi iwewe neni tinoziva kuti hurumende inotangira pane vanhu vapari panzvimbo inenge vaaffectwa iwavo. Saka takawirana secommunity tisati tawirwa nedambudziko rekuti vanhu vazotovakuuya nemishina, ngatigare taengage marelevant ministries nemadepartments egovernment kuti vatijekesere kuti chii chida kuitika panzvimbo iyi, nekuti kutaura kuno ari kuita semahunga-hunga kuti vaida kutsvaga matombo acho vanenge vakaona asiri emhando inotarisirwa. Asi izvo zvinototishamisa nekuti nyangwe vakashaya ngavange vasvika kuna sabhuku, ngavange vasvika kuna ishe, ngavange vataura necommunity leadership so that vanhu vanyatsoziva kuti zvii zvida kuitika. Saka ndo dambudziko ratiri kusangana naro. Mukutaura kwandakaita ndakazosendirwa mameseji kune district administrator tikasaina kansela wedu wenzvimbo taindotaura newe kucouncil.
Nhume yenyu yanga ine shoko rekuti kudii?
Kuti paite kutaurirana pakati pedistrict remutasa nedistrict remakoni tinyatsonzwisa kuti chii choda kuitika kuSt Barbara's, nekuti tiri kutyira kuti vanhu vanopinda mudambudziko rafanana nedambudziko rapindwa nemhuri yekwaMutoko kuKaseke Village, kwaakutamiswa vanhu kwaane machaina ari kuti ane simba kupfuura madzishe enzvimbo.
Sei vari kudaro sekunzwa kwamuri kuita?
Haana vanogona kuvamisa nekuti vari kusenza nevakuru vehurumende. Saka izvozvo tiri kuti hatidi kuzvibvumidza kuti zviitike. Once bitten